ngalesho ukuthi ningathi bani bango zwathi baba umdlo yemtemore ikare Zimbabwe kose kita jena anokwanisa kumiswa basa na president kete kuzimbabwe aitwa nhasi kuitwa yaino suspension ambozimbomira basa tichiongorora kuti uri kurikwanisa here basa rao kana kava kurikwanisa izvozvo zvinoitika chiti kana vejudicial service commission vanenge vaina chief justice vakanga vaite pfungwa yekuti pane chakati nechakati pamwe takakomplainwa nevanhu chingada kuti chimboongororwa kana vazvitarisa vakaona kunge zvinenge zvataurwa zvinenge zvakakosha vanorikumbira president kuti imbomisai munhu webasa paite tribunal inozoongorora kuti anofanira kuramba ari pabasa here kana kuti haasabasa saka I think zviri paviri pari kutambwa politics zvokuti pamwe iyoyo rego hapana nyaya yaanenge ambozi akapara ingori nyaya yekuti ava vamunangagwa vakatadza kudhila necorruption pavakatora pawa paipa vakatorera vamugabe masimba saka izvozvi zvinofunga zvakasuspendwa kuda kuti president vaende kuelection vachiti ivo uyu munhu aita nyaya dzecorruption kudzinyatsotongwa
tiri kunzwa nyaya dzavari kupomerwa dzimwe dzinonzi dzinosanganisira nyaya yekuti vari kutadza kupomera vanhu vane mhosva vanenge vachizivikana kunzi vane mhosva ibasa ravo here rokuti vange vachisunga vanhu kana kusungisa vanhu
haiye kupomera ikotadza kuti vari kuvapomera hapana nyaya yavaroda kuvapa ndo zvandirikufunga kuti pamwe kumaada kutamba navo nekuti prosecutor general haasi iye anosunga vanhu basa rekusunga vanhu vanenge vakabara mhosva rinoitwa nemapurisa mapurisa akasunga oita kuvheyavheya nyaya vozobudisa gwaro rezveumbohwa naro rinonzi muchirungu docket rinenge rine evidence yekuti munhu tamusunga izvi neizvi ndozvataongorora rochizoendeswa kwaiye uyo anonzi prosecutor general prosecutor general anozotarisa zvakarwa nemapurisa zvaizvo oona kuti pane here nyaya yekuti ndiendese munhu kukoti nekuti pamutemo haangonzi munhu wekuti asunga anofanira kunotongwa saka prosecutor general kuona kuti nyaya yacho yavari kuti haanga asingarisi nyaya kumakoti ndedzipi vanofanira kutaura kuti nyaya yakati asi vanhu vezimbabwe ngavazoveka kuti uyu rego baanga anosunga vanhu vese vatiri kuziva vakasarawo ndavamunangagwa vane uori hwakakura zvisingaiti